Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
Ivirus leyi ukanyakazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kula bantu abaningi ukanyakazani sebebanjwe umkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya. Njalo lakhona pemelika lapha esikhona. Sizokuthiwa-ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukanyakazani siyahlupha okunye okumangalisayo. Njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi. Njalo besethelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ikhuluma ke ngokuthi kukhanya ngazani ke kulabantu ke ababuyileyo kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebonte ukuhamba njani. Mabulazi.
Kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuchina, vakadzuka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino, uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara yekuchina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuchina, kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuchina, vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba, nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuchina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotitenda nepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date iroro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge turi pama business, ndo vanhu vakuvhura imomo. But naiva vasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela achakavharwa. Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazive sei. Vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona. Nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. For maZimbabweans tatisanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikokoko, tine maZimbabweans zakati wande, but that such time zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuchina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi, asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuchina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora my number. Tikuone kwa tikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uye zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvino hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe ma ID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kubotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera edimuduwa ari kuti maswera sei kwasisimavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi eto zanza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madokta mongeni mube arti mwisei kwa tetema I'm watching you from Centon ndofunga vari ku South Africa ku Centon asi parizvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai namba tinoziva kuti zvinezvi nguva ku China muri pakati pezuva uye anongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara parizvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutiudze kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapha ke abasebengene ku studio 7 ifyo indebele leviyo studio 7 ku Facebook page okuqala ke ngikhuleka Ndube usesinike inombolo yakhe uthi sicela lisifonele kuzobuya ke noMeni Ngwenya uthi ngicela limfonele njalo sokuthi ke silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
yathona kithi
ye ungapi mhlanga
seBotswana
ye kunjani eBotswana
hayi eBotswana ngiyathile baba
ye kutwani impela sizwa kuthiwa ke kule coronavirus le posi kuhambelana le Fraser uyazi Fraser yakudala njani
ngiyayazi iphola
so kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kutwa ngapi? Ifoni yako ndoto yazi ya pampula njani. Wai gani ya pampa so ifoni yako? Akuchete mbicha na sisu.
Mara nizi hile rapo nda uli.
Ye, mana kuna hapo velo ngahambi. Se nguzo. Busatini.
Nipingapa motuana sema uli wani.
Okuthiwa ulo mkhuhlane nalo
okuthiwa ula umkhuhlane nalo
ye liqaphele phela mzana
ngamelela ama results uI South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani sithukile inkosi silapha
wena ungaphi usehabaluni
mina ngilapha
ye iphone yakho madodo yazi esikhuluma nje kamnanda ngokuthi iphone yakho indaba ipampula kangaka so kodwa sikuzwile mfowethu ungathina lokusaza
lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizaliza njani ye papai so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
yes so they're
Till
saying
September,
hopefully
you know
this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country so most of the screening is actually being done in places like Ethiopia South Africa and other countries but as we were discussing earlier on I think Zimbabwe is saying yes they are screening at the airports but it's not as strict as other countries which are first countries they
no, in fact, what Dr. Alex Kasasira said was there are some people who have got direct flights from China so Zimbabwe, like any other country, stressed this. Said Zimbabwe, like any other country, is at risk.
Mm.
So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they are actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point
mm-hmm.
so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, mm-hmm. You know, a lot of people actually are afraid because speaking to this young lady and in China, she was actually saying,
mm-hmm.
you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted, that, you know, the situation mm-hmm. is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop, because some cases are not severe
mm-hmm.
as per the way you see look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what
so
she what she said.
So
she actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside
mm-hmm.
the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, mm-hmm. nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So mm-hmm. This reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people,
mm-hmm.
and Ebola and all those kind of diseases. So guys, Zululanda basicela ukuthi nxa sikhona khona ngapho endaweni ezijiyeneyo ngoba China nangaphingaphi ngenani khona manje kuhlelo sixoxeni phela ngecorona virus le engazani sithwalisa abantu nzima. So sizwile ke ukuthi emazweni atshiyeneyo kangazani umkhuhlane lo sungani uyamemetheka khonapha ke kwele Melika kulabantu kumbe abafika abathathu kumbe ababili ongani sibili kusobonakala ukuthi balawo umkhuhlane lo. Kuzobuya ke kwele Zimbabwe sizokuthiwa hayi akwabi lo muntu osokuthiwa ke uthwelele umkhuhlane loba kulabantu babuya bevela kwamanye amazwe bayangena ye kodwa kuthiwa bayakhangakhangelwa sibili ngelihlo elibomvu ukuthi suka lapho umuntu uya ngaphi njalo ebelokhu elondwa ukuthi uhamba lokhu elunjani. So kuthatha 14 days ukuthi umuntu elokhu ekukhangelwa ukuthi kambe umkhuhlane lo akwaphumela egcekeni. So kunjalo ke Marvelous.
Mhm. Tudakutenda vamwe vambonyora pa Facebook page yedu yeVOA Shona Munashe Mutero anyora chitindifonerei. Raymond Nyoka atindifonerei akatipa namba dzake. Terence Nubu anzi ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa ndoda kunyatsoti tinzwe kuti nyaya yecoronavirus yakamira sei. Albert Tranish anzi ndifonereiwo Murazva Panastasia ari kuti ndifonereiwo Tawanda Chitsiga Elfias Makoni Chigudu Gudze anzi ndifonerei please ndakakumirirai asi ndiri kunzoti tina kola regai tende kwavari. Hello kola. Ai watiri wadi meno kana muri kukwanisa kumbofamba famba pamuri ipapa.
Ya mungindo.
Ya ndakukunzwa kuti tsaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Inox Bodo ari kutaura.
Okay, taurai tinzwe mukoma.
Kana ngora nawo yechirwere ichi chiri kuchanetsa chatenderera pasese ichi kuti dai vanhu vagona kumhanya kudzivirira chirwere ichi nekuti vanhu tingapera shuwa zvekwazvo.
Imomo muSouth Africa vari kutaura nezvazvo here uyezve vari kuti chii? Vari kuyambira vagari imomo kuti muite sei?
Iya izvozvo vari kutomhanya manya kugadzisa sekuno kwatova nechimwe chipatawani chatova redi kuti kana tengabato afitwa nacho anokwanisa kumhanya ipapo saka zvinenge zvavanani but ndisingazivi kune dzimwe nyika kuti tange tasvikawo vanogona kubatsirika here achikwedu kuzimbabwe kuti pane vanogona kubatsirika here kana achinge tasvika iko.
Vari kunyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere ichi nekuti tambotaura nasisi vekuchina vati vekuchina vari kubva vakutumira text message kuti ukanzwa miri wakupisa temperature yakwira uchikosora kosora uchinzwa unge wakunzwa flu miri uchingoneta neta zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara ne zvimwe zvinomunetsa like kana kufema zvirwere zviri kunzi chiri kuizi kwaari kuti zvinomuafekta saka ndozvo zvimwe zvavari kutaura kuti vanhu ngavagare vari izi.
Aiwa, tinokutenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko.
Ndatenda hangu tiri tomuwana zuva rakanaka.
Bhabhai. Regai titore mamwe kola. Halo kola.
Yes, hanzvadzi, makadii?
Aiwa, tiri wadi, makadii iko ikoko?
Aiwa, kuno tinofara.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naChindaigo ndiri kuDRC.
Ah, kuti DRC kwakadii uko?
Kuri kungotyisa hanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi.
Saka ikoko vari kuzvibata sei? Imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii?
Basically tiri mumamainds saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwani. Asi tatakangokwanisa kunotisa nezviro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti ha tikususpekta kuti panogona nga paine something chirwere chinogona nga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndo nyaya yacho because tipa mamainds emachina.
Saka vari kuspraya chii? Vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya?
Havana any explanation.
Asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina?
Watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays China, saka wanga wachangobva kuChina. Maybe you they knew kuti kune chirwere chiriko kuChina, saka wari kuspraya mudzimota dzedu and all the life because we came nemadeliveries kubva kuSouth Africa. Saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the life but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana. If anything happens you do this and do this, hapana. Tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 achii kana uchingwa sekitwa ukanga masedstoms akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kubva kuwana.
Aiwa, mashoko makuku. Tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7. Aiwa, ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei. Asi kuna sisi vatataura navo vekuChina vati kuChina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko. Saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuChina vari kubva kumaholiday, saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo muDRC iri kupabatawo sei.
Like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini matiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko. Saka ivo nekutipreya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipreye mudzimota dzavari.
Aiwa, tinotenda uyezve tinoshuvira kuti chirwere ichi chisakubatei. Muchadzokera riini kuSouth Africa?
Basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo.
Mune murimo kwe 2 weeks?
Yeah, it could be 2 weeks or more. It's like tinosendera kuSouth Africa to drive a truck. So when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg. So it could be a bit delayed kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno muDRC.
Aiwa, tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma.
Yeah, neniwo ndiyo shuviro yangu wokuti zvinofambawo zvakanaka.
Yeah, bye bye. A call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says The Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, it was lomlalela bacingweni. Baba, kunjani? Yeah, kutwa ngumama. Sabona ma.
Yebo kunjani?
Siyaphila, sondele efonini Ntombi Ndala. Uthi ngibuze kuhle. Ngikhuluma lobani ma?
Mankomazana ephinda.
Yeah, Mankomazana kunjani?
Siyaphila kunjani?
Siyaphila ephinga kunjani khona ngalo?
I have been that.
I'm going to go to the hospital. Ufuna umtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, silapha sithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyane ukuthi ekuzinzi umkhuhlane lo ungakaphapheli kithi ngapha.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosele okugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokhu esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe.
Hayi, siyabonga kakhulu ke, ube lempela fike enhle Mankomazana.
Hayi, siyabonga ngidala lisinda phela kuhle.
Hayi, siyakuza njalo Talumba, ngikhulume kuhle uthi Talumba.
Hayi, ikho sibi.
Yeah, bye bye mama.
Hayi, yabonga.
So that is the lady Mankomazana in Mbinga. So she's saying that you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talking is global for those that come. Baba Vodloza, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyaphila Vodloza. Akutsho Vodloza, ungaphi khonapho mzana?
Eh.
Ukuphi?
Ngingena kude phaya.
Yebo.
South Africa, Hillbro.
Kunjani Hillbro?
Hayi, Hillbro, right.
Abangakhulumi nge-coronavirus kuna.
Again.
Oh yeah, so ke abakhulumi nge coronavirus Zokto bela kule virus lapho enzima lapho. Abalitheli ngakho.
Hayi ngapha tine elpro. Hey elpro hayi akusayibo.
Ye kodwa
ngapha sikayiboni impela
elpro. Kodwa bayakhuluma ngakho yini mzana?
Hayi njengomuntu osale busy kakhulu emsebenzini ngiyayi sekusizwa bethu kwezinye indawo.
Aha. So uzo kodwa uzokuthiwa umkhuhlane onjani wena ngokuzwa kwakho uzokuthiwa umkhuhlane onjani
asikabe nesiqiniseko esigcwele besibonga uzwa beyisho beyixoxa ngayo nje ukuthi sasukhona kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini
ye baphose ukufanisa phela le Fraser usayazi i-Fraser lena ikhulunywa ngabadala kudala ukuthi ungani yi-Fraser uyakhumbula i-influenza influenza lena yayikhulunywa ngabadala bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzane bathi kuyahambelana khona
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke lokho ya besiyoyi-understand besiyoyibona ukuthi ngempela yiyona iyeqiniso
o hayi kunjalo ke Vodloza siyabonga kakhulu phosele ukugcina ba phosele ukugcina Vodloza
okay
ye fakele ukugcina hayi no sibongile kakhulu Vodloza ungathina kusasa ba. So that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease, except that, you know, people talk about it here and there,
mm-hmm.
but not much, you know.
Hello, caller.
Hello, Jede Masela. Masela, say, I'm going to keep.
I want to swear that you saw an annuity as a group.
I'm koma Donald to Grassin Beach.
Ah, Nasi Baba Mati, Fe Mapinda Pana Papa Chirungwa, new studio, talk something. I'm koma Donald, Jede Say, Wamurigo.
Ah, kuno kuri nandiyo nyaya ya coronavirus ya dongo wakujena ya uraya wani nye kune zimu nita ya kuda kupinda pinda shiteke shea
ehe muruku wana seishi
ah ninona angu sekungoti chatino dani chokuti sisi kuno kwedu oksaidi kwedu kutita uraya duya sisi ati uti iko kwa hiri kuraya wano kwa kanda jenga wa shaka naka sisi kuno kuse kusaidi kwedu kuse ku Zimbabwe ni kuno ku Afrika kwedu kwenye eva kwanisa kutiva manya manya bazi hivira, nitu wanu tupresenje ni zere dhani kiuwa
mhm
hawa chiuwa wana kuti isa jadi kana vashiu wano vahiko kwa wano nika shiro tenga kuchayana kwa mhm kwa chumbi tuwa isolation washiu wane kwa washiu unguru kwa pano zika ndike paya kutu wa matama mtu kwa kutu washiu zika mna ango zika isa ngana wangwa umbo zika umbo unguru kwa utana ereshi mja bati zaka rasa ana masayenzi nama symptoms zili pere jiri pano kuti chisa asanga nina wangu nudu waka sanga nina wangu achozi kwa mwaka bati zaka rasa
mhm
panga ari saka ndoda kuti nyika yedu inogona ngisina kana achaimbo prepare kuno kutona edu yeyo dziminyiza anga chimanya mazuva ano anga chimbo pa press statement yachitaura kuti vagadzira vane spatra zvakaita pa side kuti indikiti kuti paitika report yekuti pakara kuti pa suspect kuti pana one kwanga afungidzi kuti anga ndi best pane spatra kapiko pa side kuti ndizvo zvakamirira chi chigwere chocho kuti utasane chigwere chocho ina tika zvitsu zvimbabwe pane chi spatra ho here one chance chaiswa pa chekuti ichazo kana pakazo in case yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamonzi izvi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashoko
ndekuti tigadzirire asi kana notinogona kungosvika nokuti tisi kufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nei kufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuvire noti chisvike kwedu asi tozofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika
ikoko ku South Africa mukoma Donald vari kuti chise kutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandahwa zviri kupai Charlotte Maxeke kujobeti zvipatara zvandazvo sofa kuno kunoti westi kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva pachi zvandahwa zviri kujobeti asi at least zvitori ipo munyika zvatozikamwa onzewo nyika yakagadzirira sei kazi vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vari kubva kuchina nekunana east kunana asiawo pavanenge paoliver tambo international airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro avanhu vanhu vachidzika vachibva ikoko panenge inosingazivi kuti kwedu kune kwaranga nyoko here kuti panosika kana chongo kuti asvika anongosangana nevamwe zvokuti asi kuti mwana uyu kwangambo inda kwa dzoka apinda kuna mai mapapira mai atodzivi ipapo
aya kuvadhola kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yedu otoziva kuti inotambura tambura chosavi apa ngaimboita maseriasi
aiwa
mai makesi akadai asi kuti tumatore zvedambe kana kuti ngavato kana vasikakwanisi pachavo ngavachitendera ma NGO anokwanisa abatsire nepanogara napo
kuti
hurumende ine history yekurambidza ma NGO kushanda munhu zvakazvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti pana Oxfam care plan vachitomboita basa pachavo asi zvaidi akakwanisa.
Aiwa tinotenda mukoma Donald, muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
iko. Magona ende makachena tete mazvika zvinazi makachena zvekuti tu.
Ah tinotenda muve neweekend yakanaka. Bye bye.
Bye bye.
Gibbs, that's there is our top fan here on VOA Shona Facebook page. Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms you should go to this hospital, but he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think, I don't know, but
yeah, maybe.
Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks, and its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advised people to eat onions.
Mm-hmm.
So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
You
know,
of course.
Usually you get those. So, Sloba Mkomo, Lafetkoen, Baba Mkomo, Mwau Chonanja.
Hai
chapila mkomo ye ungapi ungapi kona papa
eh ise kodi ba
ye kunjana kodi
ndiye tana zvibere hai tana zvibere hapa fona kuchika
batini nge coronavirus leyo
i coronavirus sevozamisa izo vana mabere subona izindabeni bathai bayilindele bayilindele sebene ngomomo ikakhulu bathi ma airport bakhuma ama airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona manje mina ngizibuza ukuthi babe bengomumo e-airport and then kuyakhula into ezile China sokungabi akhamuki Oliver Tambo International Airport
zingenaamalo
kunjani ama lakhe like, abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemgumbi laba bantu so ngazilahla emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakulendawo basuka bebashwele khona na ngoba the most yabo bagcwele kakhulu lapha e-Dropden lapha ababeya kona le mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China lezi so ngizibuza ukuthi khona lapho sihombo zami ma sihamba sizula wona bamashobhana la yeke size sitshayisane la i-coronavirus
wana
mbona na pe kwala kuchepana kona ndi once ndi wafika umuntu yedwa ne coronavirus yipo siphelile
abantu zingathi bayithukile abantu kwalapha ngoku
abantu abayithuka ngekhona uyabona into ma ungausiza sayibona ezindabeni hayi yabo ungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo yabo kodwa ke ma ungazwakala ukuthi nampo 1-2 njengeswine flu leya sayisingenele abantu yibo labantu abaqala ukuthi uphamisa kwenta indlela manje ubona ukuthi lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunakala nje usazwakalele ukuthi njengamanje ngoba ngizwele ukuthi akulo muntu oyedwa ucathangele ukuthi ngabulala kubakabubonile hhayi sikuthathi leyo nto ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibo ngitho into abona kakhulu abantu ababuya echina angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemkhumbi ukuthi abona kakhulu lawo e-South Africa lona igoli leli yikho ngibona ngathi ukuthi abeseningiwuthen ukuthi ngashisha libanje i-coronavirus and futhi maye coronavirus umuntu wakhona engangena ebe munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba ube nempela viki enhle ba
kulungile ba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
He was saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola, Ripanare, hello Kola.
Kwazi kwaye makadiko.
Ai wathiri kwanditsukutsaona nani uyezve muri kupi?
Mutwana na moyo, mna wa moyo, mutwana wafundisi moyo.
Makadii mfundisi mboyo.
Tinorarama ndiyo dambudziko redenga ekorona.
Taurai tinzwi.
Regai nditaurewo mashoko zvangu mashoma. Ndosavakuzoropa dambudziko rechirwere checoronavirus. Chirwere chachirisa vanhu vakawanda madziro. Kazi zvokuti hachirapike ende vanhu vanonzi vavabvumirwa kubuda mudzimba vagare umomo kwamazuva mazhinji chirwere chakadai chirwere chinotyisa chinotambudza nenhaye yekuti chiri vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kachinge chasvika todai zvimwe zviri kutambudza rwadzano nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vari kurwara nacho nongoti dai mwari vakatungamira kuti zvimwe zvirwere zvakafani izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachinozogoniwa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzobvumbuka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvumuka papindi saka rimwe rimwe dzidziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nekukurumidza nekuti vanhu vatongosara ndiro ramwari kuti ndo vanoziva izvi zvose zvinokonzera maproblemu anyika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti unaite kadai kadai asi patinotidaiti kadai kadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya yaisedzwa futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kauziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chatyisa vanhu vakawanda chofanira kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kunokwatiri kunokurudzitiri kupiwa hatisatanzwa kuti muno matichapinda hatisatanzwa kuti afrikaoti tanzi kubotswana ndokwatanzi munhu wandi watanzwaaaacho ndokugara tichitenda manyeuchiuteera kubvikiondiondiikutiwane zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jelasi sakaiwa regaiti kubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinotochinja nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo he's always really on the program but he's saying that he's really afraid that if this disease comes to Zimbabwe there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, so today is going to be slow. Baba, when you say come on, what is it? Slow down. Hey, come on, come on, come on. Yeah, Melo, so good, Janibab.
I'm happy.
Kung happy. Is from Utembani.
South Africa. South Africa.
Ye akuchukutwana uzwe kutwani ngecoronavirus le.
I have been talking to China.
Kuna manje.
China.
Abantu bathini ngakhona?
Hayi abantu basebenza ebhajeni phela manje amazi. Ukuthi imithandazo yethu uNkulunkulu ngabe yenziwa. Sithola le mithi khona basinyane ngapi ngabe Africa. Okay. E-Africa kunokwenziwa ukuthi okusebenzaba nje abanazimali ezibhedlela. Njengoba le time ukuthi abantu abaningi bakuphiwe amaglobe ezibhedlela amakhala. Manje singathi i-Africa kuba nzima kakhulu ngoba ngokuningi kwabantu amagama amaningi ahluphele. Okunye futhi okuse-Africa kudolobha sekulule kakhulu emadolobheni lapha. Othi ikhuthale kuba lula ukuthi layo sisibhedlele ngamandla ngenxa yesedolobha. Elithi hambele ekhwele e-Africa.
Kodwa abantu bayethukile yini kakhulu kolapha? Kulobuzima hayi sinethemba lokuthi awusuzufike khonapho. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa baba. Okay, siyabonga kakhulu ke papa. So this gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have, the health standards in many countries are very low. So it will be even difficult for them to source masks. You know these masks that we
see. That we were seeing.
Yeah, so he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. Says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there is that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really, you know, sad, no? In Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning and there are no doctors. So.
That's exactly what he's saying, health standards, very low.
Panasha main mpurutsa arguti, anzi ndidetetere, kuno ndiri mkore kore we hurungwe, tenja kuti, chirwere che corona, anzi virusi, ndifone rei, so she's speaking in chikore kore. She's saying that she's heard about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Tumaskura says, Mavi, Shirwereji, Chikapinda Muzim, Panofiwa, Imo Muzipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kusoti Mushonga, Shayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but. Hello, Charmaine.
Nesimba.
Ai what Nesimba makadi koko kurungo.
Ai ati fara chitokuchata kwapakada panotenza kuchaja kale chivhicha chiri kutaura iche corona ichi.
Taurai tinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa urungo apo musitaura zvenyu skore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aito awareness campaign kukurudzira mende yakuti hazviziya kuti chwele chisizinyo chine pasanwana nekugumana nekumhorisana nemanja kudai nekuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisoka
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwawo makare mumasocial media mazinongositawawo muntu chinongotidai ukangogumana nemabiya ako anenge ainacho redhapurana asi mumamijai muna ana ambuya edu naana azeku asadzasvika mumunzwa singotaura kuti yakare corona yakazive kuti chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musivaudza kuti corona inorevei.
Ndizvo kwataudza kuti yeshua naambuya nanashe kuti chirwere chidibirira nekuvari kuchaina kuyo kusaka ndoto musi ito utana na musi mutana nemusamhoesana kana mangonja miri kudaiso ndifana kuna nanga wachipatara.
Zvino makanzwa here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei taurai tinzwi.
zvinzaka kuti chikwanza miri wako dziwa nekunza mabaya nyumuni akare netawa nechirungu iyi unofanira kusatsipikira ndezvinenge zviratidzo zvachene chirwere chacho chichitawa iyi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruku
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzishaya nhirinaye nezvenhingi ndezvati zvabudika kuno kuti zvifambe mumani zvinongo zvinzvivo mumasocial media tete kuti zviparidziro but panenge paakudovakurovakurova nangaranangara nezveutano achipinda kungati munhu
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
nemanje zvandoita manje se apa nendazigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupuda zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mazinotakutumire mimbo itevekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
nhaiwe korona iwe nhaiwe korona udeitewo kudii nhaiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitewo kusewa miri taite kunzwa miri kuti mbombombo wakarewo usingarapika yabiya kuwana rapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nekuti vakanzwa nedetembo yenyuyi vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko
ndatenda fani
aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka Interesting there, Gibbs. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, Detembo, but he speaks Chikore Kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learnt about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And rikunzwa kuti pane mumwe zvakare ari parunare. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nagibe ndakapatara ari South Africa muJohannesburg.
Taurai tinzwi.
Ndoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi.
Taurai henyu.
Ya, ndinoti kuhurumende yedu yeZimbabwe, please, dai yaonozvisisa nguva ichiripo. Nekuti dambudziko ratichari munyika medu rekuti zvipatara hazvina madhokta, havasoenda kuchipatara, mishonga hakuna. Once chirwere ichi changu kuda munyika medu ka, kwatiri isu varombo tinopera kufa. Ndo vachizvisisa vachinyorapa kuti zvine nyika.
Saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yeZimbabwe ivo vakuru vekuru vehurumende iri kutonga muZimbabwe ngavanzwe tsitsi nechivana reZimbabwe nekuti ivo idoi vakawana chama chavawana vanotsidza munyika mavo vachinorapwa kuoutside isu hatina mari dzekuda kunorapwa kunyika saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi vadzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu kuti kana chirwere chikadaro chazvisatina munyika medu toona kurapwa mukati menyika yedu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
ndinotenda chaizvo
regai titore vamwe kola hallo kola
hallo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndefon chironga ndiri kuDRC
DRC nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kuDRC titonzwawo nyaya yechirwere ichiribva kustudio fedo
musadaro
hapana zvatiitomboziva kuno kutonzwa pastudio fedo zimbabwe
saka ikoko kuDRC muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
ini ndiri driver wetruck saka hapana rakadzidzisi ratikuwana nezuro manheru ndipo vakaitigofamba nemoto yavo achinzospreya spreya achi kuti vabvunze kuti zvavari kuspreya izvi ndezvei havatombozivi varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muri kugara
imi? Matera ya zazi kemberina.
Ehe.
TV kuno kutaito mbona o vaitala TV. Saka kuya kwa kaita machai na mangi. TV ya chiesi yangu ya kangu chiwa. Saka kutawa chichai na jika jika huta. Apano kwa chumbo huya kana kutili huyoti. Kutubuda pata apano kwa chumbo huya.
Muri kuti kuya kwa kaita machai na machai na kawaya hupi?
Waka ndiwa kushanta maini ya tinu kitenge singurumi.
Oh, okay. Wosa kama program maisi mbuona amcha haoni.
Apana kani kajato mbuona waka chinga jese apana kajato mbuona kana kubuona.
Mm-hmm. Aiwa tinoshuwira kuti dai zvaita zvakanaka kuti muwane dzidziso yamuri kuda kuti tisawane mumwe munhu anozowanikwa achibatwa nechirwere ichi hanzvadzi.
Ndinotenda zvaizvo maita basa.
Aiwa nemiwo maita basa uyezve aiwa irambai makachenjera kuti musabatwe nechirwere ichi.
Mm-hmm. Right, what you are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says...
Oh, before we go, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and severe acute respiratory syndrome. So then it goes further to say what are the symptoms. Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So okay, starting a Uber Sekuma and Kaunda, Mama Kaunda, when you
are Pina Lidano.
So you are Pina. So the phone is a sharp, eh? So did I say it?
All
right. Right. Yes, I'm going to Kaunda. I'm trying to get to the coronavirus.
Yeah,
Yes, so what in about to watch this? Valeni, Kubo Hamaja.
Yeah, I'm following a little in our corner, but I love to see that now. I'm in the corner, Lamanje usavalele lo muntu aka phile kanjani uthe vele sibona kana te airport bathe bamvalela nje from a cage kama lapha zazimthipa khona bakathethe yama ama symptoms inkezwe isikere sabafika for the laboratory ngalo njalo sikhangela ukuthi siyabuza yini kancane kahle sizakuzwa information yesithi ngakho ngasekuseni so basa. They are still dealing with the issue. And I get the advocacy around our point of view.
Yes, I was a cool discard to the family. Kaunda says the young man boy is concerned to all I'm changing. So, small cool Kaunda want to access. Yeah, I'm a shell marvelous one.
Mm-hmm. Atomboenda ku zviri kubva pa VOA page tichange tiri kuramba tichikupai ma informational aya kana mukaenda ku VOA Shona Facebook page tinawo ma informational aya ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i213 asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona uyezve senguva yedu yadyanana kudai ha hatichagona kuti tirambe tichitora vamwe vateerera asina tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achida
kufonerwa
above our time. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Gibbs Stuber in Washington, D.C.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.